Vashitura mtongo pachikumbiro chachingono chekuti atongwe achibva kumba vatawanda chitapi vatidarira Major Street. Rakakanganisa pakusaona kuti musi wa 31 Chikunguru wakange washevedzerwa kuratidzira. Wakange wadarika pakaenda chingono kudare iri. Achiti pane zvashanduka kubva pakambonyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso nedare iri. Vachitapi vati chingono abhadhare mari inoita zviuru gumi zvemadhora ari maRTGS uye kuti asiye magwaro emba yake azvipire kumapurisa kaviri pasvondo, asiye pasipoti yake kudare uye kuti asaende padande mutande rake reTwitter. Rimwe remagweta achingono vagift mtisi vatenda kuti izvi ndizvo zvaturwa nedare.
Maconditions aapiwa akaoma asi zviri nani pane usungwa. Akaoma nokuti anofanira kuripota kaviri muvhuro nechishanu ku Highlands Police Station kubva mangwana kusvika manheru na 6. Then anofanira kuti asarinda passport yake kwa click of court ne title deed rekubva kwake. Anofanira kugara pamba paanogara kubvira kusvika nyaya ipere, uye anofanira kubhadhara 10,000 bail money ne passport yake ne title deed. Anofanira kuendesa kwa click of court, uye haafanirwi kushandisa Twitter account yake kana kuopena imwe Twitter account ya inosenzeswa kudedzera mamas demonstration.
Mutungamiri wesangano rinorwira kodzero dzevatapi venhau Remisa Zimbabwe vatava nemoyo vati zvanzi nedare chingono asaende paTwitter zvinotyora kodzero dzake.
Zvazvinongoreva ndezvekuti kuita basa rekushambadzira mashoko nekufambisa mashoko pamadande mutande pazvivhitivhiti nemadzangaradzimu pasvika panguva inoti netsei, nekuti ukadaro hauna zivo yekuti mangwana rako rinomuka rakadii. Zvazvinongoreva pamatare ataura kuti vambobuda muutapwa vasatongerwa vari muutapwa kasi vatongwa vari kumba kwavo. Zvazvinoreva ndezvekuti havasati vasununguka vachiri pautapwa kasi vachishandira vari kumba kwavo. Zvakare ndezvekuti ngavachiregera kuita basa rekutapa nhau iro rinova rakapiwa nebumbiro redu remutemo, nekuti vachimono vanoita basa ravo pamadande mutande. Mukavati ngavasashandise madande mutande muri kuti ngavachiregera kutapa nhau ivo vasati vapiwa mutongo. Zvazvinongoreva ndezvekuti kumbunyikidza vatapi venhau.
Vachitorawo mutongo wakanyorwa navasi yavo namusitu vachitapi vati vangari vhume vabhadhare madhora zviuru makumi mashanu kana kuti $50,000 ari maRTGS vasiye pasipoti yavo kudare raMajor Street vazvipire kumapurisa katatu pasvondo uye kuti vagare kumba yavo yekuWaterfalls kudzamara nyaya iyi yapera. Gweta ravangari vhume vaMoses Nkomo vati vafara zvikuru nemutongo waturwa nedare kunyange hazvo zvakatora nguva yakareba kuti vangari vhume vasunungurwe kubva pavakasungwa musi wachikunguru 20.
Vangari vhume vabvumidzwa kuti vabhadhare mari yechibatiso inoita makumi mashanu ezviuru zvemadhora $50,000. Vanzi vanofanira kugara paadresi yavakapa kumapurisa vagosiya pasipoti yavo kuna mabharani wedare kumagistrates court yekuHarare. Vanzi zvakare havabvumidzwe kuti vaposte pasocial media kunyanya paTwitter yendu yavo kusvika nyaya yavo yatongwa zvakazara.
Zvichakadai mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa Mugwadi vati mitongo yaturwa nedare nhasi inoratidza kuti matare munyika anoshanda akazvimirira.
Mudemokrasi kana kuti mutongo wejekerero wava Munangagwa munew dispensation, makotsi anongozvimirira oga achiita basa ravo, ndo ujekerero racho. Saka hazvinei nokuti zvinofanira kutirwadza kana kusatirwadza because vaita basa ravo. Makotsi anofanira kuita basa ravo, ndo tinoreva nguva dzose kuti regai vematare vedzimhosva vaite basa ravo sokuziva kwavanoriita uye sokugadzirwa kwavanoita nebumbiro remutemo wenyika. Kune avo vaiti vematare vedzimhosva vanoshandiswa nezanupf kana kuti vanoshanda nezanupf, kwavari vazviona kuti hayo matare edzimhosva anoita basa ravo.
Chingono navangari vhume vari kupomerwa mhosva yekukurudzira veruzhinji munyika kuti varatidzire zvinemhirizhonga mukati musi wachikunguru 31. Vaviri ava vakanyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso kaviri nedare raMajor Street uye kamwe chete nedare repamusoro vasati vapiwa mukana uyu nhasi. Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare kumasvingo, hurumende inonzi yabvisa imwe nyaya panyaya mbiri dzanga dzichipomerwa kanzuro weMDC Alliance vaGodfrey Kurauone avo vari muchitokisi kwe kwenguwa inodarika mwezi nyaya raskwa ndeye kuimba kwa banonzi vakaita vachizvidza mutungamiri wenyika gweta ririkumirira vakura uone vamatin mureri vati vakura uone vari kudzokera zvakare mudare mangwana apo pari kutanga kutongwa nyaya vari kupomerwa yekuvhiringidza kufamba kwevanhu pamwe nedzimotokari ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.